Ndinamwe kutanga nekupa chidimbu chezvakataurwa neumwe murume weku Brazil. Ndakamubvunza kuti uri kunzwa sei. Akati iye iri harisiri jeri, iri igehena. Nechikonzero chekuti chekutanga macells epamutare Central Police Station haana malights. Chechipiri hamuna magumbezi. Mune madzoto arimo ekuti kana zvikorobho zvinoshandiswa kukorobha pasi zviri nani. Chetatu, magumbezi iwawo aane makore asina kugezwa. Akazara inda. Chimbuzi chirimo, chimbuzi ichocho hachina kuvharidzirwa kubva kunzvimbo inenge yakarasa. Hamuna kana matishu ekushandiswa nevanhu vanenge vavharirwa imomo. Chimwezve chiripo ndechekuti zvimbuzi izvozvo zvemutorongo hazviflashwi mvura ba. Vanozoflasha mvura nepanze makuseni kuma 8 o'clock mangwanani.
Matambudziko ese amataura aya ari kukonzerwa here nekuti hurumende haina mari yekugadzirisa zvinhu izvi?
Haisi nyaya yekuti hurumende haina mari. Majeri edu akagadzirirwa kushungurudza zvikuru sei vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vanhu vanopikisa hurumende. Haasitori majeri ekuchengetedza vanhu kuti vakwanise kuenda kumatare mushure mezuva kana mazuva maviri. Nyaya iripo ndeyekuti kana wapinda imomo unorwadziwa, utano hwako chaiwo chaiwo hunokanganisika zvokuti paunozobuda kana ukada kufunga zvekare kuti upfuurire mberi nebasa raunga uchiita, unotanga kutya kuti kudzokazve here.
Saka pakavana vanoda kunge vachipa rubatsiro rwemagumbeze nezvimwe zvinodiwa mumatirongo, munoona here zvichitambirwa?
Havatambiri zvakadaro nekuti zvinokanganisa urongwa hwavo kuti vanhu vanenge vasungwa varwadziswe.
Tinoonawo kuti imi makabhadhariswa mari yefaindi. Kureva here kuti makatambira mhosva yamaipomerwa?
Haisi nyaya yekuti vanhu vakatambira mhosva. Inyaya yekuti vanhu vanga vari mugehena. Vamwe vanga vakuratidza kuda kufenda nenyaya yekuti vanga vachingofema mweya wemuchimbuzi. Ukafema mweya iwoyo for more than 12 hours apa harina mahwindo seo iroro. Ringo rine kasevo kadiki diki kari mudenga denga amupinde mweya muturongo imomo. Saka changa chiripo ndechekuti vanhu vakwanise kusunungurwa kubva mugehena mavanga vari. Then mushure imozvo ini ndakushirawo kuenda kumatare kuti ndino applya kuti vaite review kana kuti vaongorore zvakare mhosva yandakapiwa. Nekuti handioni zvichireva chinhu kuti nzvimbo yakaita seMarange inogara vanhu vanodarika 30,000 inonzi irrestricted area, haibvumirwe kupinda vanhu. Ko vanhu vanogara imomo vanorarama sei? Zvoreva here kuti Marange community ijeri rehurumende riri kuchengetedzwa vasungwa vari community imomo? Saka ndinotenda kuti tikaenda nenyaya iyi kumatare kuti iongororwe kechipiri, tinokwanisa kuwanikwa tisina mhosva yatakapara.